mangwana tine musangano mukuru chaizvo, musangano wokupera kwegore mudunhu rekwaMutare kuChisamba Stadium.
Chinangwa chemusangano uyu ndechei nhai vachibaya?
Purezidhendi vevanhu vanenge vachisangana nyika yeZimbabwe kwaMutare kuChisamba Stadium, vachipa vanhu gwara rekuti takananga kupi, tiri tapi, takananga kupi. Sezvamunongoziva kuti munyika muno matiri zvinhu zvakaita manyamamire nerongo, chihurumende chiripo chakazvigadza ichi, tatadza kutungamira nyika. Vanhu vari kunenge svenemuromo, vanhu vari kutambudzika muzvitoro, hamupindiki muzvipatara, hamina mishonga, mafuta edzimotikari haawanikwi, akawanikwa ari kutamuramba mhuru. Saka purezidhendi vevanhu baba vachamisa vachange vachipa gwara kuvana veZimbabwe kuti tiri papi, tiri kuenda kupi.
Ivo vachamisa vari kutarisirwa kutanga kutaura nguvai?
Vanotaura kutanga nguva dza12 o'clock, ari masikati vatange vaakureketa vari pachisamba Stadium munzvimbo maMutare.
Musangano uyu wakanangana nedunhu reManicaland chete here, kana kuti izvo nyika yose ichange iri kwaMutare?
Uyu musangano mukuru wokuti munhu wese, nyika yose inokokwa mangwana kuChisamba Stadium kwaMutare vazonzwa mashoko anobva kuna purezidhendi wavakavhotera, achireketa vachitaura vachiparura mashoko okuti tiri kuenda kupi semusangano. Saka ndingati muchidimbu musangano uyu hausiri weManicaland chete, musangano watiri kuti nyika yose ngayo yezonza mashoko makukutu achabva kumutungamiriri akasarudzwa nevanhu veZimbabwe.
Munogara makarambidzwa kuita misangano yenyu nemapurisa, ko rwendo runo mapurisa ari kuti kudii?
Mapurisa rwendo runo vakatibvumira tiite musangano wedu kuChisamba Stadium kwaMutare. Saka ndingati apa panyaya yekuti tingechenderera mberi nemusangano wedu hatina dambudziko ratiinaro. Mapurisa havana kutaridza dambudziko ipapo, zvinhu zvese zvifamba zvakanaka. Tine takaita musangano nemapurisa vakatenderera mberi nemusangano wenyu, saka hai ipapo takajeka. Tine inonzi police clearance yatiri nayo kuti musangano uri ufambe zvakanaka muzuva ramangwana.
Vachibaya, muri kuita musangano zuva rimwe chete, ZANU-PF yapedzawo musangano wayo wepagore, uko tanzwa mutungamiri weZANU-PF Emerson Mnangagwa vachitizvo mapato asiri kuda kupinda munhaurirano dziri kuitwa nemapato ezvematongerwo enyika ari muZimbabwe. Ngagare akadaro, imi munoti kudii nazvo?
Haiwa, iro ranga riri gungano rematofo. Igungano revanhu vasina gara, igungano revanhu vataridza kukundikana nokugadzira matambudziko eZimbabwe. VaMnangagwa ndii purezidhendi weZANU, havana kuvhotera nevanhu zvamunoziva. Mashoko angu ini ndokungoti aiwa, semusangano isu seMDC inotungamirirwa naPurezidhendi wevanhu Advocate Nelson Chamisa, hatina kuramba nhaurirano. Tiri pachena kuti nhaurirano ngadzivepo, ngadziitwe tigadzirise nyika, asi ngadzive nhaurirano dzinoitwa naMutongi Gava Maenzanise. Ngadzive nhaurirano dzemazviro kwazvo, ngadzive nhaurirano dzepachokwadi dzakanangana nokuyambutsa vanhu veZimbabwe mudambudziko ravasangana naro rokutadza kurongwa nyika kuri kuitwa navadambudzo sezita ravo.